manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chanhasi.
I drove my car towards the direction of Kwamaranda, but then about 10 kilometers away ndopa vari kunzwa kaipise.
Zano PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igas muJohannesburg neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhiri Jonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZANU PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga iyi. Kunyangazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhiri Jonga vakawanda vanoti gutsira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they invited the National Executive Youth League kuti izova kampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after our pizza, pai kwa muna mato, pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo chokuti kwai munomuvengere itafadzo. Vanhu vakabvumira, so vakabhwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeye silver, ndeye silver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira, ndopa vakasvika vakaintercepta. Then they drove my car towards the direction of Kwamaranda. Then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzi vakaipisa.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda Kwashe Dewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na National Spokesperson. Taurai navo. Taurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhiri Jonga idzi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Campbell vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew musoro akakuvara. rabda rupa rakawandis. Takano mangara nyaya i ku Central Police.
Asiba mandoka abaramba kuti vane chekuita nekuro wapo nhengo dzeTCCC. Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reTCCC kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrust wechikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANPF. Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare reSupreme Court nasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwi kwene chimbi chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapa mutongo waro. Mutauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti appeal inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota appeal anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of arguments achitaura mutemo uri maringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vatara kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasupere havana kuzviramba kuti inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa 21 roongororwazve naapplicant neye ari kumangarirwa sevhi akasupere vo inspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa 27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina rozwa nyaya iyi yetinoti appeal. Kwanhasi kwakusiri kunzwika appeal, kwakunzwika nyaya yekuti appeal ngaita sei kunzwika.
Rimwe gweta resangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumangari nevanomiririra first respondent, vabvumirana kuti vachafaila maheads avo netime dzavawirirana nenyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare reHigh Court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa 21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa 26 Chikunguru. Dare rozonzwa nyaya iyi masikati emusi wa 27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare reHigh Court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu gumi nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTCCC musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaBongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTCCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi navaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi magwaliva vati nengo ze-CCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwikwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena and tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi kwetari riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo ze-CCC anosanganisira muzvinafundo Welshman Mwewe Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta re-CCC vati Nashe Runganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichikudare havana kupa umboo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndei nekuti havasi kukwikwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregister kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge ichii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi zvinoreva kuti bato re-CCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons. Chapiwa mareasons nekuenda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wekuti makoti edu akubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo asi ivo vanogara pamatare vasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaive yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyora mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetezwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undeini uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu akaburiswa munyika nhasi mangwanani anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Undeini uyo aitsvaga upoteri kuGhana akasvika muZimbabwe neZuro haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa reimmigration, vakaona kuti haana visa racho. Hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa tanga aita kana kudii, ndobva vamuti visa rako unofanira kuapplya visa uchiri kunyika, saka hauna visa. Saka takakuti upfuure. Pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kushanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka. So papa kudiwa kunzi pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera.
VaMangwana vanoti vanoshamisika kuti Undeini akatakurwa nendege sei asina visa, uyewo vati ange asingafambire zvebasa. Vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake.
Izvi hazvirevi kuti haabvumidzwi kuuya kuZimbabwe. Kana akangonogadzira mapepa akadida kudzoka kuZimbabwe anouya, tinogamuchira vaenzi vese va vanouya kunyika kwedu kuti ndokunge vana mapepa ake maringe nemirawo yedu yekudzidzira nezvimwe.
Asi achipindura padande mutande rake reTwitter, Hundeini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri wemushanyi kuZimbabwe, atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe. Pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawa nemukurumbira Hope Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika Hundeini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria, vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe. Munyori musangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists, Zuj Vaperfect Shomwane, vati vane urombo nezvakaitika kuna Hundeini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau, asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande, avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists, vati vanovimba kuti Hundeini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka, kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero, tinotarisira kuti anogona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hundeini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe, asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna Bree ndo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa, kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndo musika wachona iwewo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa, kunyanya sei vanotenga zvipfeko, kunyanya inguva yechando ineyi yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko, zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapatisi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo, sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheveputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi, nyange zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi, asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavawo neakakuvara here pachiitiko ichi?
Asati taziva kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere saka tichiroda kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangawanike paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanice Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomajonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziki vondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence, muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC. Vaenda masungo central CCC yakaita rally yayo ZANU-PF yakadistriba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevhidhiyo yaitenderera pasocial media vazoita vachitema mota dzevanhu veCCC kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuvhiki, nokuti vapedza kusaina vanosvikaoita the right opposite.
Dr. Mavaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakuraone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogoroverereiko vashoma? Ende isu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedemokrasi haidi kurohwa. Asi zvoitika hazvo vakuraone kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hachisi chinangwa cheZANU-PF. Vamwe vanorwisa vakapfeka zvahembe dzeZANU-PF vasiri nhengo dzeZANU-PF. Chinangwa chavo vanhu ava ndechekuda kunyadzisa batiri zanupiru.
Vakura uone, nesiri kuitika izi, baturenyu radi kudzokera zvakare kuziye kikotaura kuti ona chibvumirano chiye chamwanda nyuka, pasati patombosvika kusarudzo.
Mukoma Jonga, ndakapindura mubvunzo wenyu, mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanupf. Ndadaro ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndiye Emmerson Mnangagwa pake zvake because pane musi wakaadresa kumapostori. He was very clear kuti imi imwe ndazvokunyengeterera vanhu. It's no rakasha. Those are the words from the president wenyika. President wezanupf tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungei mukuru wavo achiti kwanzi isino rakasha then kupindura mubvunza manibvunza mukoma Jonga Zeki we have been to Zeki with so many issues bete violence oga but hapana anything chinobva kuccc chinoteverwa nezeki
Dr. Mavhaza hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga pindura itinzwi
chekuti hanje kuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru mutungamiriri wenyika yezimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu uye zvepa vakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kuzvibhakera vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera saka musaita kunge musinganzwise chishona chepiri kana kuti isu tinokuurayai zvekuti takuurayai pavhoti kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa aiwa zanupiefu haisi mhondi mashandiso emazwi hatina tinzwisise isu totori nechikwata chetinonzi varakashi kuzanupiefu hatirakashi nezvibhadhlera vanorakasha nekunyora vanorakasha nekutaura zebato ravo vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanupiefu tokurakashai pamashoko kwete pazvibhadhlera
regai tinzwe vakuraone
ndo zvinonetsa mukoma Jonga kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yeconscience zvinhu zvausingabhelivhi mazviri unopedzera wongozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake zanupf yakatanga mhirizhonga kare kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo kaita pa2008 election nanhasi vanongoita violence hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanupf zvekuti avhaire nekwezanupf nhasi because it's non worldwide it's non country wide kuti mhirizhonga kana ichiuya eya zvematongerwo enyika inoudzwa nezanupf saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe saka angatovimbisa vana vezimbabwe chete iviolence zekuvhundusira vana vezimbabwe kuti vavhotere nekutya but kwete nekuti vakagona basa takaita hapana
vamavhaza mashoko enyu ekupeta
mukupedzisira ndinoti aiwa musanyededzere kupenga hatingatore bato rezanupf sezvigure ini ndinotaura chokwadi sezvazviri zanupf ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti
tichapazanupf ainaurwira rusununguko vamavhaza vanavabaredivakarwirarusunungukoaautiokutikwazinopeichiregai
kuti vataure vapedze taurai tinzwe vamavhaza
zvakanaka mukupedzisira vakuraonesi handizivi kana muchinge maradhio ava ndinoti hangu kwamuri handina kuti munopenga ndati musanyededzere kupenga so ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe aiwa tingataura zvakasiyana siyana tinganongedzerana chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri regedza mhirizhonga
vanga vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuspain nestudio 7 manzwa zvakare kubva kuna vagodfrey kuraone vetriple c vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 munhau dzemitambo makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia mumutambo wekutanga New Zealand ichikunda Norway 1-0 mumutambo wechipiri Australia yakundawo Ireland 1-0 mumwe mutambo uriko mangwana mangwana uri pakati penigeria necanada dzimwe nyika dzemuafrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa Morocco nezambia musakanganwa chirongwa chelive talk women's round table na state pm apo tiri kutarisa mutongo weelectoral court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusemi nagift dube